Mumusangano wakaitwa mukupera kwachivabvu, kanzuri yeBikita yakaita chisungo chekuti vemasangano akazvimirira oga vanoda kushandira mudunhu ravo vabhadhare mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti $300. Pamusoro pazvo vanozobhadhara madhora mazana maviri $200 ekunyorerana gwaro rekuwirirana pamashandiro kana kuti Memorandum of Understanding MOU kuti vatange basa. Mumwe mugari wekwaMukore vaOscar Makova vanoti izvi zvave kupa kuti mamwe masangano aregedze kushandira munzvimbo iyi.
Nzara muno muBikita zvamunoona mukoma yakawanda, hatina kuwana gogo rakakwana pakurima mwaka wapfuura. Saka iko zvino zvara ichatowedzera nokuti maNGO achauya achida kutiza mutengo waisiwa nekanzuro kuti vabhadhare.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri wesangano revagari reBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti BIRA vaMark Mutengani, avo vati kanzuro iri kukoshesa mari pane upenyu hwevanhu.
Ngo ari kuya kuda kubatsira vanhu kupa chikafu, kanzuro iri kuvabhadharisa mari yekuda kubatsira vanhu kwavari kuda kuita. Zvinosiya mango mamwe asingagoni kushandira muno aakubuda muBikita District, mamwe haatouyi enda kuna mamwe madistricts, nekuti kuna mamwe madistricts hazviko. Zvingori muno mutemo weBikita kuti mango ngaabhadhariswa kuti abatsire vanhu, nekuti ini sendokukoshesa upenyu hwavanhu vari kukoshesa mari.
Vemasangano akazvimirira vataura neStudio 7 vati muBikita mave kunetsa kushandira nemutemo uyu, uye vave kusarudza kushandira kune mamwe matunhu. Vanoti kunze kwekubatsira nechikafu munguva dzenzara, masangano avo anobetsera hurumende muzvirongwa zvebudiriro zvakafanana nekuvakira vagari zvikoro, makiriniki pamwe nekuchera zvibhorani kuti vanhu vagare zvakanaka pachena. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano reCommunity Tolerance and Reconciliation Development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vanoti zviri kuitwa nekanzuro iyi kutyora mutemo wenyika.
Zvaitwa neBikita Rural District Council hazvisi pamutemo, anongova makaro nekusagona kutungamirira zviri pajekerere. Tinoona sekuti ava vangofunga kuita kana dhimba vokuvaka matendere nemanhenga edzimwe shiri. Mari yemaNGOs ndeyekubatsira vanhu vanotambura, vanhu vasina chikafu, vanorarama neurema nemamwe matambudziko akasiyana siyana akafanana nemvura.
Munyori musangano unomirira masangano akazvimirira masvingo reNational Association of Non-Governmental Organizations kana kuti NANGO, amai Lucia Masekesa vakurudzira kanzuro yeBikita kuti ibvise mutemo unoomesera masangano anobatsira veruzhinji pachena.
Tinoshungurudzika mashandiro uye mamwe masangano ari kushungurudzika mashandiro emunzvimbo iyoyo nenyaya yemitemo irimo.
Asi sazvigaro wekanzuro yeBikita vaBenjamin Masakadza vati vakaisa mutemo uyu kuti kanzuro iwane mari yemabhazi nechikafu chemakanzura pavanouya kuzonyorerana zvibvumirano izvi nemasangano akazvimirira oga.
Pane nyaya dzekuti ivo vanenge vaida kuti tishandise Memorandum of Understanding handizvoga. Saka isusu kanzuro haizokwani kuita kuti makanzura zvauye. Saka isu tiri kuti isusu organizations wawo ndo anofanira kuprovhaidha T&S netransport yamakanzura, ndati ndo zviri pagraund zvatakagomisana izvozvo. Isu takangoti inobatwa pamwe chete ingori iyoyo yetransport neT&S, because kanzuro inenge isina kugadzira kichiteketa for that, because inenge isina bhajeti yemameetings wayo.
Vagari vekuBikita vataura neStudio 7 vati masangano anobatsira nechikafu akasauya mudunhu ravo vanogona kurasikirwa neupenyu sezvo kuine nzara huru yakakonzerwa nemvura yakarambira mudenga mwaka wadarika. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose nekuda kwenzara. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.